Mangwanani akana kavatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 9 Zvita 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti kushaikwa kwesimba remagetsi kuchakonzera kuti nyika itore nguva refu kuti zvinhu zvidzokere pazvaimbove. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwa mubayiro weInternational Anti-Corruption Excellence Award namambo vekuQatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Tichatarisa mitambo yenhabvu ichatambwa nhasi kuFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika richakanganisa mamiriro ezveupfumi, kuvharwa kwemamwe mabhizimisi uye kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushaya simba remagetsi, izvo zvakakonzera kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambire kuti hurumende ichamira kupa dzimwe dzimba simba remagetsi, vachiti simba remagetsi munyika ranyanya kudzika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kushayikwa kwesimba remagetsi uku kuchakonzera nyika kuchadzorera nyika shure, vachiti zvichatora nguva refu kuti zvinhu zvidzokere pazvaimbove uye kuti mabhizimisi ashande semashandiro aisimboita.
Nyika iri kukuvara chaizvo izvo zvakanyanyisa chaizvo, nokuti tikatarisa zvanga zvichifanira kuitwa magetsi aripo, zvinosanganisira mabasa oruzhinji rwomuZimbabwe kuna mabasa avo pachavo ivo, angavawo kuweredha, angavawo kuona, angavawo kuita zvakawanda wanda zvokukura zino, angava mamoko mumaofisa umo, zvese hazvi kufamba. Kuzvipatara tine hama neshamwari dzatiri kunzwa kuti dziri kutofa, hakuna magetsi kana majenereta hakuna. Tinozoona isu kuti kushaikwa kwamagetsi kunobva kwadhirisa ufumi hwenyika ipi zvayo, nokuti kana kusina magetsi ufumi hwenyika huzhinji mabhizinesi anenge asingafambi. Saka tinoona isu kuti kusafamba kwamabhizinesi nokushaikwa kwamagetsi kusafamba kuufumi hwenyika kuya kwatakanga tapromiswa kuti Vision 2030 hatisi kuenda ikoko. Maonero angu ndokuti tiri kuenda kuVision 2007 ndokwatiri kudzokera uko, nokuti zviri kuitika izvozvino zvokuti kana simba chairo remari yenyika rinenge richidoni nokuda kwokuti upfumi hwenyika hakusi kufamba sokufamba kwokunofanira kuita chaiko kwamagetsi.
Chii chingaitwa apa, Professor Masocha?
Chingaitwa apa ndochokuti hurumende ngaitongomira zvayo zvinhu zvakaita sokupa maMP namaminista zvikwereti mari iyoyo iinde kunyaya dzamagetsi. Zvekare hurumende ngaitarisise ikwanise chaizvo kuti ione ingatenga magetsi kunyika ipi, pamwe chete nokupa malaisensi vanhu vaya vanokwanisa kuti vakwanise kujenereta magetsi avo voga, vasingazofosteredzi kudzitengesa yemagetsi iwayo mune magadzira moga kuzesa.
Zvakakosha zvakadini kumbomira kutengesa magetsi kuzesa sezvamuri kutaura?
Nokuti kana vakatengesa magetsi aya kuzesa, kuti magetsi iwayaya azosvikawo kuvanhu vamabhizinesi ava zvichatora nguva zvekare, nokuti zesa ine zvikwereti zvakawanda. Zesa ine zvikwereti kuvanhu kana kuti mapazi ehurumende mamwe asingaibhadhari. Vakatobuda minista unoona nezvamagetsi vaitaura kuti hatina mari yokuita zvirongwa zvokuti magetsi akwanise kuwanikwa timute ikonomi. Saka zviri kudiwa apa ndezvokuti ngakupedzwe corruption, nokuti tinonzwa kuti isu malaisensi akapiwa vamwe vanhu kuti vagadzire magetsi vachizotengesa kuna kufuze yasa yuzo pavano akapiwa nukuna kwechi zivano ezi patirifana hapa apana zinezo wakaita takanzu waisi kutivamu wakapiwa zichigazira ima sola akati wakapuwa mamilio ina akati na zina apana zavativa ita saka ngapa ungurugu ipa apuro kutizi zino kwa asa wakazira magiesi ezi wa masola pano aninga hariko kumachopu kwa saka mitemu ino sungira vano kutikana waita business rako rukuti uite magiesi uno sungiru kwa kutengesera zesa chete awofamiru kutengesera wabamu vano mutemu wano kana ukambi zvinoita kune dzimwe nyika kuti vanhu vanenge vaine freedom yokundoda kutenga magetsi angu kuzesa here kana kundoda kutenga magetsi angu kukambani yakati here zvinoita kuti mainvestor ari kune dzimwe nyika vakwanise kuuya muzimbabwe vaite mapower station avo angava ezuva kana kuti emvura vachitengesera vanhu direct kwete kutengesera zesa
zviri kukonzerwa munyika nekushayikwa kwemagetsi munoona sekuti nyika yachatora nguva yakareba sei kuti idzokere payakanga yachimboveri kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
izvi zvichatora nguva yakareba chaizvosa nokuti apa tiri kudzira noufumi hwenyika hwokuti hufumi hwenyika kana hwakomira sezvahuri kuitwa namagetsi hukuzohumusa handi nyore magetsi acho agara anga asingakwani kubvira pakutanga kuvanhu vose anga achingodzimwa dzimwa ike zvino izvi paachazonzi akugadzikwa magetsi kukariboko ameno kuti nguva yacho ichasvika here kuti agadzikwe magetsi iwayo kuti azokwanirawo munhu wese azokwanirawo maindastiri yese tozoti isu ko zvikwereti zvine zesa zvingange vawanepi mari kuti vakwanise kutenga magetsi kune dzimwe nyika hapana mari yacho iyo saka zvinhu zvinotora nguva izvi ndosaka ndichigara tini iyo vision 2030 iyo chingangova chiroto nokuti mberi kwatakatarisa uku kwatoratidza kuti hatina gadziriro yatiinayo kana kuti yatingati plan b yatiinayo kuti tikaita dambudziko rakatira magetsi iro rino tinozvifambisa sei pamusoro pokuti ngatimirire kuti mvura inaye muna January umo tigozotanga kuita zvakati ikonomi yenyika ingafambiswa saizvozvo ko kana mvura yacho ikakona kunaya
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Masangano nevamwe vanorwisa uori vakapiwa mibairo yeInternational Anti-Corruption Excellence Award namambo vekuQatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani neUnited Nations kuDoha. Mubairo uyu ndewe kucherechedza mabasa ari kuitwa mukufumura uori munyika dzakasiyana-siyana. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwawo mubairo uyu pamwe chete navamwe vanobva kuUnited Kingdom, United States, Kenya pamwe namasangano manomwe. Vamwe vakanga varipo vanosanganisira mumiriri weUnited Nations anokosha kana kuti United Nations Special Advocate for the Prevention of Corruption pamwe nomutungamiri weRwanda vaPaul Kagame. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mubayiro wandapiwa uyu ndaupiwa kuQatar kuguta rinonzi Doha. Ndaupiwa namambo wenyika iyoyo neUnited Nations. Mubairo wokucherechedza basa randiri kuita rekunyora zviri kuitika munyika medu kubiwa kunoitwa mari inofanira kushanda muzvipatara. Izvezvi ukaenda muzvipatara unoona kuti chembere dziri kumamisha hadzichakwanisa kuwana mishonga yekuti varapwe BP. Vanhu vakapinda muzvipatara zvikuru zvakaita sana Harare Hospital nana Mpilo nana Parire Nyatwa hamusisina kana mapiritsi anopodza marwadzo anonzi mapain killer. Zvinhu zvaiwanika kudhara asi mazuva ano hazvichawanika nokuti mari yenyika inenge ichibiwa ichishandiswa zvinhu zvaisingafaniri kuve ichishanda. Saka mambo wekuQatar vandipa mubayiro uyu vachiti tiri kuona basa rauri kuita ende tinowurirana nezvauri kutaura kuti mari yenyika haifaniri kubiwa, inofanira kushanda basa rekuchengetedza vanhu rekuona kuti vanhu vakaenda muzvipatara vanenge vachirapwa. Vanhu kana vari kudzimba dzavo vakavhura pombi dzavo panobuda mvura inenge yakachena yekuti vanwe. Vana vechikoro vanenge vachiwana mabhuku ekuti vaverenge. Nzira dzatiri kufamba nadzo dzinofanira kuve dzisina makomba makomba atiri kuona mazuva anaya. vana vechidiki vanofanira kuve vachiwana mabasa. Zvese izvi zvirikutadza kuitika pamusana pekubiwa kunoitwa mari nekubiwa kunoitwa zvicherwa zvedu zvemuZimbabwe.
Zvinhu zvikuru zvakatariswa nevakakupai mubayiro iwoyi kuti vange vachikupai mubayiro.
Vakasarudza zita rangu kuti vazoendesa kuna mambo kuti uyu ndiye anofanira kupiwa mubayiro nebasa rake raari kuita rekunyora. Vakatarisa zvinhu zvandinonyora, vakatarisa magarira akaita vanhu vemuZimbabwe, vakabvumirana nezvinhu zvandinonyora kuti shuwa zvikunyorwa nemurume uyu ichokwadi, kuti dai mari yanga isingabiwa muZimbabwe muzvipatara mungadai mune mushonga, dai mari yanga isingabiwa muZimbabwe vanhu vangadai vachiona mvura yakachena yekunwa, vanhu vari pamudyi ndigere vangadai vachipiwawo mari iri nani kuti vanokwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Iye zvinezvi unoona kuti vanhu vaiva vaishanda vari vadzidzisi, ukaenda ukanoona magarira avanoita nevese vanga vari macivil servants, vanhu vakadzokera kumusha kuenda pamudyi ndigere, vanhu vari kutambura ivavo vari kutochengetwa nevana vavo. Anenge asina mwana anototambura zvekutambura zve akarwara akutoenda kwamupfiga nebwe. Saka ndo zvinhu zvavakatarisa izvozvo, vakati basa riri kuitwa naChingono ibasa rinofanira kukurudzirwa, nokuti basa revatori venyayo ibasa rekuti vaburitse zvekuitika muchivande vozviisa pajekerere, vozviisa pachena kuti vanhu vaone.
Imiwo zvii zvikuru zvamungati muri kuita mukurwisana neuori muZimbabwe? Tichiona kuti kune vakawanda vanoita zvekurwisana neuori nemasangano, asi imi ndimi masimudzwa pavanhu vose ava.
Ini basa rangu randinoita panyaya dzezveuori kungonyora, ndava ndo basa rangu randakaendera kuchikoro rekunyora semutori wenhau, ndichitaura zvinenge zvichiitika, ndichiferefeta, ndichiona kuti chii chinenge chaitika, mari yanga ichifanira kuenda apa yaenda kupi. Ndikazviona izvozvo ndonyora, vanhu voverenga. Vakaona zvakare kuti pakuita basa rangu ande nichiita ikoko, pese pandinoita basa iroro ndobva ndasungwa, ndobva ndavharirwa muchitorongo. Ndakasungwa 2020 kairi, ndikasungwa 2021 pasina mhosva yandapara. Mutemo waitoshandiswa haupo mubumbiro remutemo wedu. Saka vanga vachitarisa zvese izvozvo vachiona kuti murume uyu anonyora zvinenge zvichiitika, ndo basa revatori venhau. Asi hurumende yake ikafumurwa panenge zvainenge yaita, inobva yamutora yobva yamuvharira. Saka mukombe wandapiwa uyu ndokucherechedza basa randinoita, ndokucherechedza kuti hurumende ikakwanisa kutedza zvatinenge tichitaurawo kuti apa dai maita zvakati. Saka zvinhu izvozvo zvavanga vachitarisawo vachiti dai papaitwa kuti hurumende yemuZimbabwe ichiteererawo zvinenge zvichitaurwa navatori venhavava, vasingavavharire muchitorongo nokuti vataura chokwadi. Basa remutori wenhau nderekuti ataure chokwadi. Kana ataura chokwadi haafaniri kuvharirwa muchitorongo because ndo basa rake.
Uyo anga ari mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono ari parunhare kuDoha kuKatar naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora vanoti hapana nhengo dzebato ravo dzakavhundusirwa kuti dzisakwikwidze chigaro chemutungamiri webato paCongress yavo ichaitwa muna 18 mwedzi uno. Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera.
VaMonzora vati vakadomwa semutungamiri webato pasina kushandisa mangoromera.
Hakuna munhu akachisidzirwa, hakuna munhu akarambidzwa kukwikwidza. Vaida kukwikwidza vana baba vaMarara vakanga varimo muNational Council of Macho. Asi kuMDC hauzvidomi, kune munhu anototaura zita rako. Saka havana munhu akataura zita ravo. Vakatora chichemo chavo vakaenda nacho kudare, dare rikanorasa chichemo ichocho.
Vati utungamiri hwese hwepamusoro hunoti ivo vatevedzeri vavo amai Paulina Mpariwa, vaChief Ndlovu, Sachigaro vaSolomon Chikowero nemutevedzeri waSachigaro muzvare Yuvoni Musarurwa hwakadomwa pasina akavakwikwidza. Vanoti nekuda kwaizvozvo kuchaitwa sarudzo kubazirewe chidiki nere madzimai chete.
Pa Congress apa tinenge tichisarudza watungamiri vasati vapedza kusarudzwa. Vazhinji vacho vasati vapedza kusarudzwa ndeve ku department remadzimai. Saka tirikutogadzirira nyaya yacho yekuti vanhu vakwanise kuzovhota musi uyu.
Vamwonzora vachadomawo vanyori vemapazi kana kuti maportfolio secretaries pa Congress. Vatiwo bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya munandira.
Tiri kufielda ese 210 constituencies. Tiri kufielda zvakare 1958 maward councillors. Tiri kufielda president. Saka tiri kuona senge zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka.
Asi mumwe aida kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato vanorest Chiureki Marara vaudza Studio 7 kuti vakaenda kudare nekuti kudomwa kwavamonzora kwakaitwa zviri kunze kwemutemo webato iri.
The composition yevanhu vakanga vari mu standing committee vari mu national executive nemu national council makazara vanhu vari bogus vasingafanonge vachiita ma decisions avakatora iwayo including ekuti taakutoita nominations but over and above ningi harisi basa re national council reku choose a president for the party or another leader zvinoitwa nema lower organs nema province but zvinge zvatangira kuma wards going up.
Vamarara vati kunyange dare pamusoro rakati nyaya yavo haikodzeri kunzikwa nechimbi chimbi vane chivimbo chekuti vachakunda paichatongwa. Vamunzora vashorawo bato riri kutonga rezanu PF panyaya yekutadza kugadzirisa dambudziko remagetsi. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumvura nekudaro kushomuka kwemvura munyika hakunei nezvematongerwo enyika. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remagetsi zvekuti nzvimbo zhinji munyika dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumuzinda weAmerica muHarare, amai Elaine French, vakazivisa nezuro padandemutande remuzinda uyu kuti hurumende yeAmerica yakagadzirira kutsigira kurwisana nepolio muZimbabwe senzira yekuchengetedza utano hwevana vose muZimbabwe. MuNewsday mune nyaya inoti zvikamu zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70.3% evanhu muZimbabwe havasi kuwana mvura yakachena. Izvi zvakaziviswa nevanoona nezvemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa Muguti. MuNewsday makare masangano maviri emuzanu PF anoshora zvikuru gwaro rekutanga rekutara miganhu yenzvimbo dzekuvhotera gore rinouya kana kuti delimitation rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission. Masangano aya anoti ZANPF yakarasikirwa nemawadhi akaendeswa pasi pemaguta uko vanoti kune vanhu vazhinji vanotsigira mapato anopikisa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Matanunuka wandemamuka sei nechikwata chese cheStudio 7. Ini ndinoitwa Wellington, ndiri pano paHarare right now. Ndakabva Jozi last week. Kuona kwangu ndekwekudaiso. Vanhu vari kuJozi information vanayo ari maZimbabweans. Information vanayo ende ndovazhinji vacho vari kukurudzira vanhu kuvhota. Ndiri muno muZimbabwe ndanchitarisa situation iri kuitika muHarare ndeyekuti information vanhu havana. Vanhu vari busy nekupanda kutsvaga mari vachitengesa vachiita se, saka hana nguva yekubata foni. Kana angone nguva yekubata foni vazhinji vacho media chaiyo havatoibati, otherwise kutoshidhila nezvekufona. Wadii, uya nechekutengesa, uya nechakadai, right, paita customer, ita so. Saka busy yacho ndeyekuti vanhu havakwanisi kuzofollowa media. Saka information kuvanhu haiko. Information yes, I may not panga it was a more of a situation at Tripurama equity, democracy, Chayomunumika, Musina, freedom of speech, and Musina, and Gugada to it of Jitaur and Mrom, Kovarkuma Baseko, Kovarku Shandavar, as she would.
In Nandina and Gawanda, handinoda kuti nditaure pari zvino asi ndiri kuda kungoyeuchidza nawo neavo vose vari kunze kwenyika ne tinogaronzwa vachitaura mafungiro avo nguva zhinji panyuzi dzemangwanani asi ini chichemo changu kwavari vanhu vose vavo shuwiro ndeyekuti ingadai vadzoka vadzokawo munyika tagonawo kuti tinge tichivaregistawo kuvhota tokwanisa kunge tichiendawo tese tinovhota kuti tikwanise kukunda zvine mutsindo kwete kungoti vanhu vanotaura vari kunze kwenyika ikoko vachitaura toda kuzodai toda kuzodai vanoda kuvhoterwa nani bcause ivo vakauya vanhu vese vari kunze hapana munhu anoda bato riri kutonga hapana vese vava vakangouya itori timu yakazvimirira yekuti panohwinwa zvine mutsindo ini ndokutaura kwangu kuti zvimwe zvese ngatitaurei mumwe nomumwe mafungiro ake asi chakakosha ndechekuti vese vari kutaura vari kunze kwenyika dai vakwanisawo kuuya takwanisawo kuti tinge tiri pamwe chete tovhotawo tiri pamwe chete rege kungokurudzirana zvinhu kuti tigoita zvinhu zvitinakire kana pasina kuvhota kwavo vanhu ivavavo hapana chinombonaka asi ivo vakauya havanhu vari kunze kwenyika takatonzwa nhamba dzenyu makawandisa zvokuti makatovhota muri mega ka pane pakatoipa chaiko chino
ini ndinonzi Murinye ndinoti vana vezimbabwe mufambe zvakanaka pakufamba pazororo mufuchengetwe namwari ndine nhau yandiri kuda kunzwisisa nokubvunza pairi kuvana vezimbabwe vari kutambudzika nokushungurudzika pasi pezuva rino tasai kukwira kuri kuita matransporti kana zororo radhisemba rasvika makwiriro acho akanyanya tinokumbira kuti dei imemesto vestudio 7 matibatsirawo mabvunzavo vemacrossborder associations nevamwe vane kodzero yokuti kana kuti vane faniro yokutibatsirawo panhau yedzakadai nokuti hazviri kuti kana yava dhisemba tava nemari ende hatisi kuramba kuti mari dzikwire asingadzikwirewo zviri nomari zvedu zvekuzimbabwe zvakanyanya tiri kunyanya kushungurudzwa kunyika dzatinoberekwazve tinosengwa takaitwa samasaga tiri overload tava muno zvetizvozvo todhurisirwa mari yokufambisa saka mari dzezvifambiso tinenge tisina tinenge tichitopapara patika tichitsvagira mhuri chikafu zvose mari dzechikoro
mhuri yestudio 7 makadini ndinoti kune mamps etriples yavo musahwanda nemumwe makatengwa and marakidza kuti you are opportunists hapana chimwe chemurimo nacho kuti museze vanhu hamuna vezvido zvevanhu pahana dzenyu makatotengwa uye zvarakidza zvamuri munoti kune vhota apats vanhu havasi kuda kunorejista kuvhota mukatarisa zvakange zvichiitika mdc isati yadamburana damburana zvaiita vanhu vange vechisapota zviri vibrant anhu vechizadza nemastadium hamusi kuona kuti muri kuurayi opposition vachamisa musatya kusara mega munowana vamwe vanhu vari kuda kusevha vanhu avo vanhu regai vaende kuna monzura kana kunojoina znpf yacho pachena taingonzwa kuti kune vanhu vetriples vari kupiwa mari o zvazobuda pachena kuti ndime ndaikumbirawo mai monica mutsvangwa kuti mutiudze kuti zvakambomira seiko pashure apo maititaurira kuti load shedding yapera masuva muchiti kuri kugadzirwa kuhwange uku izvozvi muripiko titaurirei rakazara ndii mune ministry of information kana kuti toiti ministry of misinformation nokuti zvamunotitaurira hazvina chokwadi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamiro yehurumende yeamerica
Keep kupanga mazano chehuru mende ya Amerika ku United Nations va John Kelly vanoti Amerika yaka jipira kubasira vanu vemu Cuba mudonjo ravo rekuti vawane rusununguko upfumi uye nemangwa narine unu. Va Kelly vanoti kuzadzisa izvi Amerika iri kutarisa nyaya dzezve matongerwo enyika neupfumi kuburikidza nekukurudzira utongo wejekerere nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Muna chikumi gore rapera pasi rose rakaona zviuru nezviuru zvevanhu vemuCuba varombo kana vapfumi zvichiratidzira murunyararo kuti zvinoda rusununguko neremangwana rakajeka. Vakeli vanoti kunyangwe vanhu ava vairatidzira murunyararo, hurumende yeCuba yakasunga vairatidzira ndokuvatongera kugara mujeri kwemakore akawanda kusanganisira kuvana vasati vabva zera. Hurumende yeCuba iri kupomerwa mhosva yekutumira zvigevenga kunotyisidzira vanopikisa uye kumanikidza vatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu muupo. Hurumende yeAmerica inoti icharanga vose vari kutyora kodzero dzevanhu ava, uye inoti hurumende yeCuba haisi kuzoregedzwa ichiita madiro. Amerika inoti ichasimbaradza zvirango zvakatemerwa vanotyora kodzero dzevanhu, asi panguva imwe chete ichitsvaga nzira dzekubatsira vanhuwo zvavo. Semuenzaniso, muna chikumi gore rino Amerika yakati haichatara uwandu hwemari hunotumirwa hama dziri kuCuba nevari kunze kwenyika. Izvo zvichabatsira zvikuru vari muCuba kusanganisira varombo vemabhizimusi nevamwe. Vakeli vanoti Amerika ichabatsira Cuba nekuti zvive nyore kuti vanhu vaendese mishonga, chikafu nezvimwe zvekubatsira vanhuwo zvavo. Vanoti Amerika ndeimwe nyika inodyidzana zvakasimba neCuba kunyangwe ichiziva kuti pane matambudziko anokonzerwa nehurumende yenyika iyi. Vanhu vemuAmerica, hurumende yavo nevemasangano akazvimirira vari kuenderera mberi nekupa rubatsiro kuvanhuwo zvavo muCuba. Kubva muna 1992 Amerika yakapa kuCuba rubatsiro rwemabhiriyoni emadhora kuburikidza nekutengesa zvinhu zvakaita sezvekudya, zvekurimisa, mishonga nezvimwewo. Muna 2021 vaKelly vanoti makambani emuAmerica akatengesera Cuba zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mimapfumbamwe nemashanu emadhora kana kuti 295 million. Vakeli vanoti Amerika yakabatana nedzimwe nyika pasi rose nevanorwira kodzero dzevanhu kuti vakurudzire Cuba kuti iburitse muusungwa vanhu vose vayakasunga vachiratidzira. Vanotiwo Amerika inomira nevanhu vemuCuba uye icharamba ichitsigira nzira dzekuvabatsira kuti vararame upenyu huri nani. Mashoko ayanotaura pamire hurumende yeAmerica pa kujikidzana kwayo neCuba. Maverengerwa neni Marvelous Msanganyahuye we Studio 7.
Vatereri, yasvika nguva yezvemutambo wenhabvu FIFA World Cup kuQatar. Tava mumakota finals zvino, saka tafedza zvakare Jayaguru Brian Msekiwa kuti atitaurire zvaanoona mumakwikwi anhasi. Brian, wakadi nako?
Makadi mukoma Wande.
Takatarisa zvanhasi kai zvichitaure chii chauri kuona pamitambo miviri anhasi?
Zvanhasi zvakaoma. Mateams asaraya, mateams anotamba zvekuti. Saka tichakakongorora game reNetherlands neArgentina. Timba aya ari equally balanced. Somewhere ndakaita mateams anokwanisa kuwina. It's not going to be whichever team is a winner, it's not going to be an easy win for that team. Saka inini ndikufunga kuti Argentina inokwanisa kuwina because inotambirwa nemukoma nashasha inonzi Messi. You can't bet against Messi in any situation. Messi mutambi anokwanisa kukohwesa, anokwanisa kucreata masituations, anokwanisa kuassist, anokwanisa kuita magic dzake munhandare. Kotiwo Netherlands itimwo ine defense yakasimba. Munoziva mukomana murefu yatambira Liverpool, Van Dijk. Saka tichiona kuti vachafasa kumakana sei. Ndikangoti the worst case scenario chaitika ndechekuti varikwanisa kupinda mapenalty shootouts, but ndiri kuona Argentina ichiwina. Kotiwo mwotetevira Brazil ne Croatia. Apo ndinoti Brazil inokwanisa kuhwina. Croatia someone that had a last game had my tight legs but in the now even though it team is very complete not gonna but Brazil in enough resources or players wanapasa ku win but it's going to be a close game saka tukona Argentina ne Brazil vachikwanisa kuita go through to the semifinals.
Ai vati notenda Brian
chitende kuma Wande
Diri Washington DC, njini tanono ka Wande.